manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kukadzi 11 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Week 74, week 371, week 379, week 485, in total 309. Vakafa yake confirm zvimba. We had 3 kids from different families.
Vanhu vakawanda vanorumwa nembwa dzine zvimbwa mupengo kumashonaland west.
Kwatumirwa chikopokopo chokuti chinobatira kuti ivavo vanga vari mumakomo vange vari panzvimbo dzinoratidza kuti vari kushaya mvura kuti vatorwe vaindiswe panzvimbo dzinenge dziri sefu. So far ndozvandoziva kuti ndozvaitika. Chikafu ndofunga vari kubatirana pano nepapapa nehama neshamwari hatisati tawana any formal assistance in terms of chikafu kubva kumasangano akasiyana siyana.
Mhuri dzanga dzavharirwa nemafashamwe emvura kubhinga dzinotakurwa nechikopokopo chemauto dzichiendeswa kunzvimbo yakakwirira. Dambudziko rekushayikwa kwehupfu munyika roramba richinetsa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mhuri dzanga dzakavharirwa nemafashamu emvura kunzungwale mudunhu reBhinga kumateveleland north dzinonzi dzanunurwa mushure mekutakurwa nechikopokopo chemauto dzichiendeswa kunzvimbo yakasununguka. Mumiriri weBhinga North muparamende vaPrince Dube Kosiwanda vanoti pari zvino vari kugutsikana nemashandiro emapoka ose ari kubatsira mudunhu mavo kuona kuti mhuri dzakawirwa nedambudziko iri dzabatsirwa nezvekudya zvekupfeka pamwe nepekugara. Bazi rezvekutongwa kwematunhu rinonzi raburitsawo gwaro richiti mhuri dzinodarika 21 dzanga dzakavharirwa nemvura pamwe nedzimwe 11 dzabatsirwa kusvitswa kwakachengetedzeka. Gwaro iri rinonzerere kuti boka reCivil Protection Unit ratumirawo matende zana pamwe nemagumbeze kuBhinga uye maute muchadenga atumirawo zvikopokopo zviviri zviri kubatsira vakawirwa nedambudziko. Mafashamu aya anotevera mvura inonzi yakanaya zvakanyanya kubva nemusi wechishanu svondo rapera, izvo zvakasiya nzizi ina dzinoti Sibwambwa, Sikanda namapande nemanyenyengwa dzafashukira. Ngatinzwei hurukuro yataita navaDube Kosiwanda pamusoro penyaya iyi.
Pari zvino mvura haichisiri kunaya, yamira kunaya mvura, but vanhu vakawanda vasati vadzokera kwakune misha yavo nokuti mvura ichakawanda paground. Saka zviri kuitika pari zvino ndezvokuti CTU nemamwe maboka anobatsira akaita sana UNICEF vari kutraya to come to the ground kuti vauye kuzobatsira vanhu vaya vaya vari kugara panze, vanhu vasina chokudya vakatorerwa mbasha nemvura. Saka pari zvino ndozviri kuitika paground.
Rubatsiro rupi rwamuri kuwana izvozvo kana ruri kuwanikwa nevanhu variko ikoko?
Chataatanga kuziva ndechekuti kwatumirwa chikopokopo chokuti chinobatsira kuti ivavo vanga vari mumakomo vange vari panzvimbo dzinoratidza kuti vari kushaya mvura kuti vatorwe vaindiswe panzvimbo dzinenge dziri sefu. So far ndozvandoziva kuti ndozvaitika. Chikafu ndofunga vari kubatsirana pano nepapapa nehama neshamwari hatisati tawana any formal assistance in terms of chikafu kubva kumasangano akasiyana siyana.
Uwandu hwevanhu vakakanganisirwa misha yavo hungasvika kumhuri dzakawanda zvakadii?
Tiri kutarisira kuti mhuri dzinosvika 30 dzichienda kumusoro vakarasikirwa nemisha mukati menzvimbo iyoyo.
Ndeke kutanga here kuti nzvimbo iyi inge ichisangana nemafashamu akadai?
Akadai mafashamu tatanga kumaona gore rino haasati atomboitika kuti asvike pavasvika parizvo.
Chii chamunofunga kuti chakonzera mafashamu aya?
Zvakonzera mafashamu ndofunga kuchinja kwemamiriro ekunze. Mvura yanaya mukati medzinga gore rineri imvura yakawandisa zvatisati tamboona chokutanga. But iyo nzvimbo yacho yagara inzvimbo iri panzvimbo pakaita fanga pakarerekera, paita fanga pari pasi pasi, zvakariri pakati pebhizi zhinji. Saka izvozvo zvinoita kuti nzizi dziya dzakana dzavhara dzobva dzatanga kunopinda mukati memisha yevanhu.
Matunhu api kana nzvimbo dzamungataura nemazita kuti nzvimbo dzakati nedzakati ndo dzakakanganiswa?
Nzvimbo yakakanganiswa yose inzvimbo yaishe Tinagoma. Nzvimbo yacho iyoyo inosanganisa mavillages akaita seChininga pamwe chete neTsungwali.
Tichitarisawo rubatsiro rwamuri kuwana, muri kugutsikana here nerubatsiro rwauya munzvimbo yenyu kusvika pari zvino?
Pari zvino tingati vari kufanira kuita zvavanofanira kuita so far vari kuita nenzira yatinoti yakanaka. Hatina zvakanyanya kuwanda zvatingashoropodza. Fanika inini pandakalasta kuinda kone zuro, nhafu ndaswera ndisimo mudunhu racho, but mangwana makuseni ndinoenda kutova paground kunoona kuti mabatsirirwo atiri kuita ndiwo here atange takatarisirawo kuti tibatsirwe nenzira iyoyo.
Vanga vari mumiriri weBhinga North muparamende vaPrince Dube Kosivanda vari parunhare kuLupane neStudio 7. Chirwere chechimbwa mupengo chinonzi chanetsa mudunhu reMashonaland West zvichitevera kufa kwevanhu vashanu mushure mekurumwa nembwa dzine chirwere ichi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vanosvika mazana matatu nevapfumbamwe vakarumwa nembwa dzine chirwere ichi mudunhu reMashonaland West. Vanhu vashanu vakafa. Vakafa ava vanoti vaviri muchinhoi uye vatatu kwaZvimba kunova kumusha kwevaimbo vemutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe. Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West vaGift Masocha vanoti vanhu vatatu vakafa kwaZvimba vana vechikoro.
Week 74, week 2 71, week 3 79, week 4 85, in total 309. Vakafa I can confirm Zvimba, we had 3 kids from different families.
Vamasocha vari kukurudzira vanhu vanochengeta imbwa kuti vadzibayise pachavo sezvo hurumende isina mari yekutenga mishonga uye kuti vanenge varumwa vakurumidze kuenda kuchipatara kunorapwa mukati memaawa makumi manomwe nemaviri kubva panguva yarumwa munhu.
But due to limited resources, taitikurudzira kuti vanhu vacontribute vanokwanisa asi vabayise chi? Imbwa. Ende munhu kana achinge arumwa nembwa ngaakurumbidze kuenda futi kuti kuchipatara within 72 hours.
Vamasocha vanoti munhu akatanga kuratidza zviratidzo zvekuti ave nechirwere cherabies kunyange akarapwa haapone. Zviratidzo zvemunhu ane chirwere chechimbwa mupengo zvinosanganisira kubuda masiriri kana kuti furo, kuda kungoruma-ruma zvinhu, kutadza kunwa mvura pamwe nekusada kugara pane chiedza.
Tikati munhu kapa haachakwanisa kana kunwa mvura, akanwa mvura chaizvo chaizvo anenge achitoita masake mazino achitoita kudi kana kuteta, haakwanisi kana kuti nge vachitarisana futi nechiedza. Uyezve vanogona kunge vachururuka machi masiriri, ende mazino avo vanhu vanenge vachida kungoruma-ruma kana ari munhu kana anenge achida kuruma kana iri mhuka inenge ichida futi kudi kuruma mazino. Mazino ndodaira kuti anenge achivava asi chida kudi kuruma, and they are very agitated.
Vanhu vakawanda vari kukurudzira kurayiwa kwembwa dzinongombeya mbeya dzisina kuchengetwa, asi vamwe vachiti kuuraya imbwa idzi hazvina kunaka. Nhasi kanzuru yechinhoi bazi rezveutano nebazi rezveutano hwemhuka vaita chirwirange kubayisa imbwa dzose muguta nemutengo wemadhora 10 emabhondi. Mutauro wekanzuro yechinhoi vatichawana Mulauzi vanoti vane urongwa hwekuti kana vapedza kubayisa imbwa dzose dzinenge dzasara dzisina kubayiwa dzichingofamba-famba dzichaurayiwa.
Kwete hatinenge tisingaurayi imbwa, asi tinenge taakuzidzizorodza kuti dzisa seimbwa dzisina muridzi hadzina zororo zuva nezuva dzinenge dzichifamba, saka tinenge taakudzizorodza.
Izo zvinotsigirwa nemumwe mugari wemuchinoi vaPearson Ndoro avo vakarumirwa mwana wavo nembwa yakabayiwa vanoti imbwa dzose dzisingazivikanwe kuti dzine chirwere here kana kuti kwete dzinenge dzichingofamba famba mumigwagwa ngadziurayiwe.
Asi dzisina kunzi kuda kumakona ngadzibata kana dzinenge dzabata dzoukshenwa dzavanhu vanotsigira vakuda kutenga chikara chikomoke.
Asi mumwe muchengeti wembwa vapanashe ngandu vanoti kanzuro haifanirwi kungouraya imbwa asi kuti vanofanirwa kutsvaga vanodzida pamusika kana kuti auction.
Komendi yangu yekuti like hadzifaniri kuurayiwa sekudaro but dzinofanira kuti at least vanofanisa a law on something like a compromise.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti kurapa chirwere cherabies zvinotora madhora zviuru zviviri nemadhora zana sezvo munhu achifanirwa kubayiwa katatu Jackson rimwe chete richiita madhora mazana manomwe emabond kana RTGS. Hurumende inoti haina mishonga yekurapa chirwere ichi muzvipatara zvayo nemakiriniki. Dunhu reMashonaland West rinogara rakavhiringwa nechirwere ichi nguva dzose. Mugore ra2013 vanhu gumi nevasere vakafa nechirwere ichi mushure mekurumwa nembwa dzaive nechirwere chechimbwamupengo. Pavanhu vakafa ava mugore iri vanhu gumi vaiva vekwazvimba. Pagore rega rega vanhu vanodarika makumi mashanu ezviuru vanofa nechirwere ichi pasi rose zvikuru munyika dzekuAfrica neAsia. Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Sangano rinomirira vanogaya upfu reGrain Millers Association of Zimbabwe rinoti dambudziko rekushayikwa kwehupfu hwakachipa riri kukonzerwa nekuti Grain Marketing Board kana kuti GMB iri kutadza kuendesa chibage chakakwana kumakambani anogaya upfu uye dambudziko iri rinogona kupera chete kana makambani aya akabvumidzwa kugaya chibage chaari kutenga ega kubva kunze kwenyika nemari iri pamusoro peyakatarwa nehurumende. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano waitwa nesangano reNational Business Council of Zimbabwe, Sachigaro weJimas vatafadzwa musarara vati dzimwe nhengo dzesangano ravo dzakatotanga kutenga chibage kubva kunze kwenyika dzichishandisa mari dzadzo. Izvi zvinotevera mvumo yakapiwa vanhu nemakambani nemari dzavo kutenga chibage negorosi kubva kunze kwenyika muna zvitago rerapfuura. Asi vati nhengo dzesangano ravo hadzikwanisi kugaya nekutengesa hupfu dzichitengesa nemutengo wakatarwa nehurumende sezvo hurumende yakavimbisa kuti yaizova pachibage chekuti vagaye hupfu hweroller mill vachitengesa nemutengo uri pasi.
Tine urongwa hwekuti kana magwara takaturira kuhurumende kuti vange vachitarisa nyaya yesubsidy vachiongorora kuti ivandudzwe ikwanisewo kunge ichisanganisira chibage chirobva kune dzimwe nyika. Pari zvino tine chibage chapinda chakati wandei asi hatikwanise kuchiendesa mumusika, takamirira kuti government itipe mutengo mutsva.
Muna zvita hurumende yakaderedza mutengo wehupfu unodyiwa nevazhinji weroller mill kubva pazana remadhora kana kudarika kusvika pamadhora makumi mashanu pamakirogiramu gumi. Hurumende yakavimbisa zvekare kuti yaizopa vanogaya chibage chakachipa kuti vanhu vakwanise kuwana hupfu uhwu. Izvo zvinonzi neGMAS hazvisi kuitika. Vamusarara vati uwandu hwehupfu hunodiwa pamwedzi hwawedzera nekuda kwekuti mutengo wezvimwe zvinhu zvinodyiwa neveruzhinji zvakaita sechingwa nemupunga wakwira. Izvo zvave kukonzera kuti vanhu vadye sadza mangwanani, masikati nemanheru. Vati nyika inoda zviuru zana nemakumi mashanu ematani pamwedzi zvehupfu hunosanganisira roller mill nehumwe. Pahupfu uhwu GMAS inogaya matani zviuru makumi masere umwe uchibva kuhurumende nemasangano anopa rubatsiro. Sangano reGMAS riri pamakakatanwa nekomiti yeparamende inoona nezvekurima pamusoro pemashandisiro arakaita mari yarinonzi rakapiwa nebhanga guru renyika inoita mamiriyoni makumi maviri nemanomwe madhora ekuAmerica kuti ritenge gorosi. Komiti inotungamirwa navaJustice Meya waJajena inoti sangano reGMAS rinofanirwa kutsanangura kuti rakafambisa sei mari yarakapiwa gore rapera zvichakadai mumwe mukuru musangano reNational Business Council of Zimbabwe vaKeith Kuza vati hurumende inofanira kutara mutengo unoita kuti vaya vakatenga chibage chavo kunze kwenyika vatengese nemutengo unoita kuti varambe vari mumabhizimisi.
Chimwe chetoda kuti tikurudziro zvakare kuhurumende kuti siete mamillers vari kuti vane chibage chavo iwo chavo chavo chisine nechi neurongwa uyu vakurumidze kuti kamabudze figa position ya kuti imari ingakwazotengeswa upiwo so that vanhu vashaye vasawane vari panguva yekushaya upi all the time. Yes, that is our position.
Vakusa vatiwo sangano ravo richaongorora mafambiro ehupfu kubva kuzvigayo kusvika paunotengeswa senzira yekudzivirira uori. Zvichakadai hurumende yazivisa kuti mutengo wehupfu weroller mill wakwira kubva pamadhora makumi mashanu kusvika pamadhora makumi manomwe pamakirogiramu 10 kutanga nhasi chaiko. Muchiziviso chaburiswa nebazi rezvemari, hurumende yati iri kutora matano ekuti hupfu hwakachipa uhu hunosvika kune vanokodzera, asi chiziviso ichi hachina kutaura kuti hurumende ichawedzera uwandu hwechibage chinoendeswa kuGMB nekunhengo dzeGMAS. Iyo yati kushayikwa kwechibage chakachipa kubva kuhurumende ndiko kuri kukonzera kushayikwa kwehupfu. Mutauriri weGMAS vagarika ichaunza vanoti vaona chiziviso chehurumende ichi uye vachaita nhaurira nehurumende kuona kuti nyaya iyi yofambiswa sei.
Asi chatingataura isusu segremillers hasusi chino Zimbabwe ndechekuti tanga tachiita musangano nehurumende uye tanga titori mugwara iri kuita musangano nenyaya yemasubsidi. Ndinofunga tambokudzai nhasi pataita mumwe musangano muguta reHarare pane imwe hotera tikataura kuti nyaya yemasubsidi inyaya yatakataura nehurumende kuti tionisane kuti ichaiswa papi. Saka kana tichitaita musangano iwowo ndopachazokuzivisai kuti tawirana zvipi.
Hupfu zvikuru sei hweroller mill hwakatanga kunetsa kubvira nguva yakatarwa mutengo nehurumende uye hupfu uhu hwave kuwanikwa pamukoto. Zimbabwe Anti-Corruption Commission yave kuongorora mamwe makambani anogaya hupfu neGMB pamusoro penyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mudunhu reBonny Forest riri kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kweKenya kumuganhu neSomalia, zvikoro zvakanga zvavharwa kwemakore mashanu mushure mekurwiswa nechikwata cheAl-Shabaab zvavhurwa zvakare. Apo uwandu hwevanhu vafa nekuda kwekupararira kwechirwere checoronavirus wadarika chiuru chevanhu, vakuru vezveutano mudunhu reHubei muChina kunove kwakatangira chirwere ichi vabviswa pazvigaro zvavo. Vanhu vemudunhu reNew Hampshire iro riri kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kweAmerica vari kuvhota nhasi musarudzo yekutsvaga achamirira bato reDemocratic Party achikwikwidzana nemutungamiri wenyika vaDonald Trump musarudzo yemutungamiri wenyika. Vamwe vemabhizimusi madiki nevamwe vanorarama nekutengesa mumigwagwa yeguta reUlawayo vanoti kushomeka kwemvura muguta iri kwave kuvhiringidza mabasa avo panguva yokanzuru iri kuti dambudziko rekushayikwa kwemvura riri kuramba richikura. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Zvare Farai Marima ndo mukuru wepane imwe nzvimbo inotengesa mafuta emotokari iri pedyo neEntumbane Shopping Complex mumusha weEntumbane. Kunze kwekutengesa mafuta emotokari, Nzvare Marima vane chitoro chidiki chiri panzvimbo imwe chete chinotengesa zvinhu zvakasiyana siyana kusanganisira chingwa nezvimwe zvinoshandiswa nevanhu mukurarama kwavo zuva nezuva. Nzvare Marima vanoti nekuda kwedambudziko rekushomeka kwemvura vanomanikidzwa kuvhara zvimbuzi zviri paservice station yavo.
Tema facilities ema public toilets kuti kana vauya ku station vagona kushandisa ma toilets and so on. Asi kana tisina mvura totofanwa kuvhara ma toilets wawo because hatizokwanisi kuti kuma flush nekumachengeta kuti ave hygienic because mvura inenge ichishaikwa. And then pa forecourt pedu patinodirira fuel dzimenguva tinoita ma spillages either ye petrol kana diesel kana chi saka zviya zvinoda kuti zvikrumidzirwe kuti zvigezewe isati zvaita dangerous because inogona kungobaka saka mvura inodiwa inokosha pa station.
Mumwe muzvina bhizimisi vanhlahla mpofu vanorenda mabhawa maviri kubva kukanzuru. Rimwe remabhawa aya riri mumusha wemuzilikazi uye vanhu vakawanda vanofarira kuuya pabhawa iri vachimwa doro ravanofarira rinonzi ingwevu. Vamupofu vanoti nzvimbo yakadai inotoda kuti ive nemvura yakawanda kuti ishande zvakanaka uye vanoti kushomeka kwemvura muguta idambudziko guru kwavari.
Izvozvi every morning I'm forced kuti ndiuye nemvura every day about 400 liters to try and cover up and have water running in our taps. Mvura inoshanda kuma toilets. Kakajinji kuma toilets nokugeza marks, beer marks. Because of inyaya yemvura iyo you find kuti even ma drainage system yetu haisashandi zvakanaka, inogara ichibloka and you have people now coming every day and it's expense to us.
Kanzuro yakatanga kuvharira vagari mvura kwemazuva mana pasvondo munambudzi nekuda kwekuti mvura iri mumadhamu anopa mvura kuguta yave kuramba ichishomeka. Mumwe mdzimai, amai Patricia Nyati, vanotengesa sadza pedyo nerimwe bhawa riri mumusha weBarber Fields. Amai Nyati vanotiwo mvura inowanzowanikwa pakati pevhiki asi inouya usiku pavanenge vavhara panzvimbo yavanotengesera. Vanotiwo dambudziko rekushayikwa kwemvura riri kukanganisa bhizimisi ravo.
Mvura inotinetsa especially kana ikauya nechitatu. Ikauya nechitatu mausiku isu totchaisa na 8 iyozosvika pada pane mausiku na ma 10 isu toenda tochaisa kuti tichere tinesina kuchera mvura mangwana uchisvika ichabuti pano kubhevhu inoita kutofanira kutuma vakomana kuti vanochera mvura kumpilo kuti vanochera kumasporani manje musporani ine tswina ine rust yekusporani haidi kuti ubikire vanhu mvura yacho. So as not affect us there kana kusina mvura. Nokunopesa kutovhara shop kunochera mvura. Apa ma customer nengo akuluza nekuti hapana mvura.
Mutevedzeri wemurongi wemabasa, musangano reBulawayo Vendors and Traders Association, amai Debra Mukasa, vanoti nengo dzavo dzinotengesa zvinhu zvakasiyana siyana kusanganisira zvekudya uye kushaikwa kwemvura kunogona kukonzera dambudziko rekupararira kwezvirwere.
Mvura hupenyu. Tinotarisira kuti panofanira kuti ma vendors a clean nzvimbo yavo. It is smart. Vageze futi zvinhu zvavo zvavanotengesa, especially avo vanotengesa ma fruits and vegetables, because they are not supposed kuti vatengese zvinhu zvisina kumboita se kumbogezesewa.
Mumazuva mashoma apfuura, kanzuro yakazivisa kuti dambudziko remvura rinogona kuwedzera nekuti mvura iri kuramba ichiderera mumadhamu matanhatu anowanisa guta mvura. Rimwe remadhamu aya rakamira kushandiswa gore rapera uye rimwe rakamira kushandiswa munguva pfupi yapfuura, zvichireva kuti pari zvino guta riri kuwana mvura kubva kumadhamu mana chete. Amai Mukasa vanoti kanzuro haingashorwe nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemvura, asi vanoti hurumende ichishanda pamwe nemakanzuro ose munyika inofanirwa kuwana nzira yekugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemvura mumaguta.
Hatisi kusora zvedu city council yedu iri kutraya zvavangaite kuti paite mvura, but nenyaya iyo yokuti zvo manairo emvura achinja achafana nezvakudhara, saka city council neZimbabwe yese negovernment inofanira kuona kuti dai yatsvaga mamwe maitiro kuti vafushe mvura igare iripo, paite mamwe mareservoir achamirira kuti kana pane zvinhu zvakunetsa seizvozvo kuti hapana mvura pofushiwa mvura yovepo kuitira kuti zvisavanetse nesu tisanetseke seZimbabwe.
Kutora mvura kubva kurwizi Zambezi izano rave nemakore anopfuura zana richitaurwa nezvaro richinzi ringabatsira kupedza dambudziko rekushayikwa kwemvura yakakwana muguta reBulawayo, asi pane zvimhingamupinyi zvakawanda zviri kuita kuti izvi zvisabudirira. Maya wegutare vila wa yova Solomon Mguni. Vano tukuwa kwa kwe damure guai shangani. Nderi mweza norenga batira kupeza dambu zikore kushai kwa kwe mvura iri. Asikupera kuwa kwa kwe damu iri. Kuru kutora nguwa ya kareba zukuru. Nekuda kwe dambu zikore kushaya mari kwe urumende. Kunze kwe dambu zikore kushai kwa kwe mvura. Vema bizimizi madiki ni wano tengesa mumi guagua. Varu kuchema chemao ne dambu zikore kushomeka kwe magetsi. Amai mkasa wano tukunze kwe kushomeka kwao, magetsi awe kudurira wawe rujinji.
Awacha wine time, proper time yoku notengeza zunu za wako kakana uti waende kubazi. Na uti wano tanga wano muka kuseni wano chaka mvura, wano chaka gas, wano chaka unitso kubikisi. And zunu watu naranguwa uti watangise ma business hao. Zunu futi zakare ndezo uti zo magetsi ashu aha kudura. Mavenda za kwanza kuafota kutiwa tenge magetsi.
Kunyange azo wakati wakwanza kunyatsodoma kutivaru kurasikirwa nemari yakawanda zvakadi. Nekuda kwematambudziko maviri ekushaikwa kwemvura nemagetsi. Muzvina bhizimisi vamupofu vanotsinirawo kuti matambudziko maviri aya ari kuvakanganisa zvikuru.
As it is as we speak right now, hakuna magetsi. So kuma 5 saa kushandisa ma during the day sinoshandisa ma ice blocks. And then from 5 o'clock up to 10 p.m. saa kushandisa ma generator. And ujiziwa uti fuel yachi no durase. So ndiyo nya yacho yu. Can you imagine now when you are running a generator for almost 5 hours every day? Ma profit say saru kenda ipapo. Ano enda gugu generator. And as a business person, it's not good at all.
Muzvare mari mavanotsinirawo kuti kushomeka kwemagetsi kunokanganisawo bhizimisi ravo sezvo vachidhurirwawo nekushandisa gwenya remagetsi.
Kana takuda kushanda tofanawo kuisa generator. Generator iri norana ne diesel. Asi diesel yacho inotova cost kune business kuti tikwanise kurana tichiwana profit yakanaka. Generator redu tinorana at times from 6 a.m. until radoka because magetsi hauya nouya very late. Isu started it atovhara. The whole day tata rana generator. Saka isichinhu chinoti super steric pama profit. It's even per service yedu. For service yedu not secure kana tisina magetsi wawo.
Hatina kukwanisa kunzwa dire Zimbabwe Electricity Supply Authority ZESA panyaya iyi. Asi nyika yave nenguva ichinetseka nenyaya yekusawana magetsi akakwana nekuda kwekushaikwa kwemari yekunze inodikanwa pakutenga magetsi aya. Mumazuva mashoma apfuura mapepanhau ehurumende akaburisa mashoko ekuti ZESA yakawaniswa mari inosvika mamiriyoni zana ekuti ikwanise kutenga magetsi kubva kuMozambique neSouth Africa nebhanga reAfriExim. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mabhizimisi madiki anobatsira kusimudzira upfumi hwenyika. Asi nekuda kwematambudziko akasiyana-siyana munyaya dzezveupfumi kusanganisira kushayikwa kwemvura pamwe nemagetsi akakwana, mabhizimisi madiki akawanda ave kutatarika zvekuti akawanda acho anogona kupedzisira asisashande. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chirongwa chedi connection na 8 p.m. Tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki mukusimudzira upfumi hwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vakawanda vanorumwa nembwa dzine zvimbwa mupengo kumashonaland west. Mhuri dzanga dzakavharirwa nemafashamu emvura kubhinga dzinotakurwa nechikopokopo chemauto dzichiendeswa kunzvimbo dzakasununguka. Dambudziko rekushayikwa kweupfu raramba richinetsa munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Anokuoneka ane mufaro, ndini wenyu, Jonga Kandemi, rindiri muWashington, D.C. Ndikusemi na Chris Gande.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.